tangisisa kuderera kwemitengo yemafuta kunobatsira kuderedzawo mitengo yezvinhu munyika, cost of production inoderera kana mitengo yemafuta yakaderera, saka zvinobatsira kuita kuti mitengo yezvimwe zvinhu zvese muikonomi inge ichideredzawo zvakare. Sezvamunoziva industry yese whether vari kuwana rugadzira manufacturers, retailers, uye even vari muservice sector vanoafektwa nekukwira kana nekuderera kwemutengo wemafuta. Saka zvakakosha izvozvo, zvinobatsira zvakare kuita kuti mitengo yezvinhu overall, yatisati inflation, itidererewo.
Sei mafuta ari kudzika kudai so muZimbabwe?
Zviri kukonzerwa nezvinhu zvakawanda. Chekutangisisa nyaya yeglobal demand. Sezvamunoziva globally tine dambudziko reinflation nyika dzakawanda pasi rino dziri kusangana nedambudziko rekukwira kwezvinhu, high inflation. Saka high inflation yaita kuti vemabhanga vemacentral bank across the world wakwidze mainterest rates. Saka kukwira kwemainterest rates uku kwaunza hatigati mauncertainties kana kuti mafears yekuti global economy inogona kuderera gore rino. Saka izvozvo zvinoita kuti demand itiderere, demand yefuel iderere. Kuderera kwedemand yefuel ndokurewo kuderera kwemutengo yefuel. Uye chechipiri, kuona United States dollar ichikwirira in terms of value against my currencies akawanda. Saka izvozvo zvinobatsira zvakare kuti mutengo wemafuta utidereiwo.
Asi chii chinopa kuti zvinhu zvirambe zvichidhura muZimbabwe kunyangwe mafuta akadzikiswa mutengo, Dr. Chitambara?
MuZimbabwe nenyaya yekuti mataxi edu generally ari pamusoro zvakanyanya, uyewo zvakare even the cost yekutransporta fuel kuiunza munyika iriwo pamusoro. So zvinoita kuti even though maprice akaderera globally, munomaanoderera but haanyani kuderera nechikamu chakakora.